manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kurume 5 2023 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC roparura umwe urongwa wekuenda kuvanhu kunovanyoresa kuti vavote kana kuti mobile voter registration. Nyaya yekurambidzwa kwemuimbi Winky D kuimba kuchitungwiza nemapurisa nezuro yoshorwa nevanhu vakawanda munyika. Vane usope vorunga kuvaka nzvimbo inosvikira nhengo dzavo dzinenge dzichida kurapwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira roga reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti nguva yemazuva gumi yatarwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission rekuti ringe richipinda muvanhu kunovanyoresa kuvhota kana kuti mobile voter registration ishoma zvikuru pane iri kudiwa. Sangano reZEC rinoti richaparura humwe urongwa hwekuenda kuvanhu kunovanyoresa kuti vavhote kutanga nemusi wesvondo svondo rinouya. Izvi zvichaitwa mumazuva gumi. Urongwa uhu hwaziviswa nemukuru anoona nezvesarudzo kana kuti Chief Elections Officer muZEC vaUtoile Sligwana mubepanhau reSunday Mail nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamakoni.
Tokutangandira kuti chinhu chakanaka kuti Zimbabwe Electoral Commission yafunga iyo kuti iite imwe blitz zvakare yevoter registration munyika yose nekuti chirongwa ichi chinonakira kuti vana veZimbabwe vanokodzera kuti vange vachivhota vapiwe mukana wokuti vanyoreswe zvakare kuvhota musarudzo dziri kuuya idzodzi dza2023 dzinotarisirwa kunge dzichiitwa nana August wegore rinoko. Saka tinofara kuti at least ZEC yaona zvakakodzera kuti chirongwa ichi chinge chinoenda kunyika dzose. Masvondo mashomapfuura tanga tiri kuona kuti mumadistrict offices eZEC kwanga kuri kuita mitsara yakareba chaizvo yevanhu vanga vachinyoresa kuvhota, kureva kuti vanhu vanga vari kungoungana munzvimbo shoma shoma dzinonyoreswa idzodzo madistrict offices maprovincial offices eZEC. Kureva kuti nechirongwa ichi chakuuya kuvanhu mukana wokuti vanga vasingakwanisi kufamba vachienda munzvimbo dzakasiyana siyana dzemahofisi eZEC kutivanyoresa kuti vavhote, vaona mukana wokuti vanyorese vari munzvimbo dzavo.
Kuti munhu akwanise kuvhota musarudzo dzegore rino iri anokwanisa kunyoresa kusvika riini chaizvo?
Kuti munhu akwanise kunge achivhota musarudzo dzegore rino, nguva ino ndonguva yaanogona kuti anyorese kuvhota kusvikira mazuva maviri papfuura inonzi presidential proclamation yeelection. Kureva kuti president akati nhasi sarudzo dziri kuitwa sei musi wa15 August, kureva kuti panenge pangosara mazuva maviri chete ekunyoresa, kureva kuti inenge yange nguva doko doko. Saka mukana waapo iwowo 10 days mukana watinofanira kutambira, asi ndaifunga kuti mini 10 days ishuwo madai vakatiwedzere dzakasvika kana ku20 days kuitira kuti vanhu vose vakwanise kunge vachinyoresa.
Zik iri kutaurawo nyaya yekuti kwanguva yekuti vanhu vanoenda kunotarisa master avo kana kuti public inspection. Zvakakosha sei kuti vanhu vanotarisa mazita mugwaro revavhotiri?
Zvakakosha zvikuru kuti tinotarisa mazita edu muvoters roll. Nokuti zvimwe zvinowanzoitika ndezvokuti paunozoda kuti unovhota, panogona kuwanikwa kuti nhamba dzechitupa dzako dzakasiyana, kana kuti zuva rako rokubarwa rakasiyana, kana kuti zita rako chairo rakakanganiswa, kana kuti picture yakaitwa muvoters roll yakasiyana nemunhu ari kuya kunoti ndini uyu ndoda kuvhota. Saka chinhu chakakosha kuti kana voters roll yacho iyoyo yapublishiwa yapachena, tonozoonera chega kuti macredentials edu kana kuti zvese zvinotaridza kuti ndini zvirimo here muvoters roll, uyezve zvakaperengwa zvakanaka here.
Avo vanga vari Sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira roga reZimbabwe Election Support Network, kana kuti ZESIN, vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti nemusi wechishanu vemabhizimisi vari kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nemakurukota ehurumende kuzeya nyaya dziri kunetsa vemabhizimisi dzakafanana nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uye kusadzikama kwedhora remunyika. Urongwa uhu huri kunzi ED Mnangagwa Business Summit. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nevanopikisa vari kuyambira kuti izvi zvikasagadziriswa zvakafanana nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, upfumi hauzodzoke kumawere kwawananga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vaMutashu.
Musangano uyu takatanga kushanda nezvawo kupera kwegore rapfuura 2022. Uyewo mushure mekucherechedza kuona kuti zvakakoshera vemabhizimusi kuti vange vachisanganawo nemutungamiri wenyika vachikurukura nekupanana mazano, uyewo nekupiwawo mazano maringe nenharaunda yekuitika kwemabhizimusi. Ndofunga pane nhunha dzakasiyana-siyana dzatinotarisira kuti dzichabva kune vemabhizimusi, nhaurwa dzakafanana nekushaikwa nekushomeka kwemagetsi, nhaurwa dzakafananawo nenyaya yemari yekarenzi yedu munguva iyo tiri mushishi kuti tinge tichiparadzira matimana enyika ose kushandiswa kwemari yedu. Asi mukaongorora muchaona kuti vakawanda pari zvino vakushandisa United States dollars muchikamu chakabuda mune zvebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Asika vaMutashi, vamwe vanogona kuti panenge pane zvematongerwo enyika kana uchinzi business for ED, nekuti tiri kuona paine mamwewo masangano akasiyana-siyana ari kutsigira zviri zvematongerwo enyika achizvitiwo for ED.
Hatisi nepolitics. Kusangana nemukuru wenyika haisi politics. Kutaurirana mafambisirwo anoitwa upfumi hwenyika neekonomi haisi politics. Kunyange dai zvazvo vamwe vaine muono iwowo, senyika yakasununguka vanobvumidzwa kuti vange vaine muono iwoyo, asi chinangwa chedu isusu ndechekubatsirana kugadzirisa nharaunda inenge ichiitwa mabhizimusi. Uyewo chinangwa chedu isusu ndechekuti zvimwe zvakasiyana-siyana zvinyunyuto zvingangodaro zvanga zvichiramba zvichienda mberi, tiwane mukana wekuti zvinge zvichigadziriswa. Saka nedonzvo iroro isisu tiri kuti isisu zvakatikoshera kuti tinge tichisangana nemukuru wenyika tichionesawo matambudziko atinenge tiinawo, tichipuwawo nzira dzatingati masolushenzi atinenge tiinawo neavanenge vainawo, toita muonerowo pamwe.
Mataurawo nyaya yemari kuti zvinotiomere vemabhizimisi kuti voita sei kana vachitengesa nemari yemunyika, asi kana vachiti vachihodha vamwe vachiti vari kuda mari yekunzei, Muri kumboita were musangano nevakuru vehurumende kugadzirisa dambudziko iri?
Musangano iwoyo umwe wemimwe misangano yakasiyana-siyana yanga ichitika panguva yapfuura. Ndonhawo makaona takazoronga isusu kuti dai waro tasangana nemukuru wenyika.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kuenda kuSelma, Alabama kunorangarira zuva rinozivikanwa nekuti Bloody Sunday, apo vairwira kodzero dzevatema kusanganisira mushakabvu Martin Luther King vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa makore makumi matanhatu adarika. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, kufa kwevanhu makumi manomwe mushure mekunyura kwechikepe chavo muItaly svondo rapera kuri kupa kuti vanorwira kodzero dzevapoteri vakurudzire kuremekedzwa kwekodzero dzavo. Vari kushora zvikuru kuomeswa kwoitwa mitemo yekuti vapoteri vakwanise kuenda kunyika dzekumavirira dzakaita seItaly, zvopa kuti vanhu vaise upenyu hwavo munjodzi kuedza kunotsvaga upoteri. Vanhu vakafa vakawanda ava vaibva kuAfghanistan. Vatereri munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina.
Ini ndinonzi Brenda Mudzimo, ndiri mukuru wesangano rinonzi Albinism Great to Dream Initiative, rinomirira vanhu vanorarama neusope richiita maactivities akasiyana-siyana akawanda.
Brenda, ungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Okay, pari zvino zvirongwa zvatiri kuita tinoda kutotenga kuti this March tinge tichitraina vanhu vane albinism kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vakwanise kuzvimiririra vega economically.
Mukatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvacho zvamuri kuda kuita?
Chimwe chatiri kuda kutoita, handiti kusimudzira kwatinoda kuita, chekutanga ndofunga takatombochitanga kuchivandudza chirongwa ichocho chekuti tiri kufanirwa kuita inonzi Albinism Day to Dream Center. Sei tiri kuda kuita Albinism Day to Dream Center? Kune vanhu vanorarama neusope vari kurwara nemakensa vachiraswa nehama dzavo. Unoziva kuti munhu kana achida kuzorora anofanirwa kuzororera pakanaka kana kuti anofanirwa kurapirwa pakanaka. Tinenge tichiti vanenge vachibva kunana Gutuo vanenge vachikotya pasenda iyi vachiuya muHarare kuzotsvaga rubatsiro rwekurapwa. ita kuti kuti pasenda iyo tichange tichida kuti tine kambani yatakavhura inonzi Golden Focus Enterprise iri kuita zvakatosiyana siyana kuti tinenge taakutrena vanhu vanorarama nehusope kuti vagadzire tsipo vagadzire hembe kutaura kuno kwandiri kuita takareceiva 8 machines kubva kuUnited Kingdom yekuti tinge tichizvibatsira mubato wemaoko ndizvo zvakada kutarisa employment chaiyo chaiyo kuti tinge tichiemployiwa zviri kutoonesa saka takaona kuti zviri nani kuti tiite sei tisimudzirane pachedu pevanhu vanorarama nehusope
saka makatiwana nzvimbo here yekuvakira kana kuti ndezvimwe zvamuri kutotangawo kuita
ndingati takawana nzvimbo asi nzvimbo iyi idiki ende tinotendawo councillor wekudombo chava akabiramira panyaya iyi asi takawana mukana wekuona nzvimbo hombe kuti zviroto zvedu zvibva zvanotozadziswa chaizvo ndezvatiri kuita izvezvi kuti tingotsvaga pari nani pahombe pekuti tinokwanisa kuita zvese pasenda iyoyo
muri kumbowanawo here rubatsiro kubva kuhurumende kuti mugadzire senda iyi zviri kufamba sei
iko zvino tingati tingori mukugadzirira kuti tione meya veHarare kuitewo kuti even titaure nehurumende chirongwa hedu changa chiri munzira saka handingati havasi kutibatsira asi tichataura navo toona kuti tingabatsira nezvakaita sei
ko vamwewo vanhu vanenge vachida kubatsira nemakambani vanokubata ipapi
vanhu vanoda kutibatsira nemakambani vanotibatsa panhamba dzinoti +263 778 165 695 oro +263 712 153 880 tinowanikawo muHarare ndemune maofices edu pakona Jason Moyo and First panonzi paGalaxy Mall mu-40 floor room number 7
isangano renyu rine nhengo dzakawanda sei uye mukati vanhu vangani vamunotarisira kuti vanenge vachibatsirwa kuri kuti senda iyi yapera sematarisiro amuri kuzviita
isusu tingati bato redu nhengo dzari nadzo iko zvino mudatabhesi medu tine vanhu vanosvika kuma500 ende tichitarisira kuti kana tichinge tavaka senda iyi tinge tichinge tichibatsira ndinongaingoti 10% yevanhu vanorarama neusope pagore because zvinenge zvitori nani kuti takabatsira but 10% yevanhu vanorarama neusope kufanyisira vanhu vane makenza kufanyisira vanhu vanoda kuenda kuzvikoro zvingave zvichitibatsira chaizvo tingandibva even nyika yezimbabwe
ko pane dzimwe here nyanzvi dziri kubata nemi dzakaita sana chiremba vanorapa zvakasiyana siyana
hongu dziripo nhengo idzodzo ndinotenda vanonzi Dr. Mutangabira vari kutibatsira ndidzo matelevhizi anoongorora nezvemakanda evanhu vanorarama neusope saka pese patinoti patinobatwa isusu seboka realbinism tinobva tangovarefeya vanhu vavo kwaDr. Mutangabira ende Dr. Mutangabira vanobva vatovaona vanhu ivavo pasina mubhadharo asi kana tichizodawo kunosvika kumberi vanoita sei vanovaongororawo kwozoitawo like ndichitaura samukoma vangu vakabva mukuitwa operation ndakavanangisa kusocial welfare kuti vakwanise kuwana mari yechi yekuti varapwe vaitwe operation vapinde mutheatre vakatoiwana ezvino vakatooperatwa
pane nyaya yagarawo ichitaurwa yemafuta anoshandiswa kuti vane usope kana kuti vanorarama neusope vasaite chirwere chegomarara kana kuti makensa iwaya mamboendesawo here kudari reparamende kuti mitero ibviswe kana kune iyo hurumende uye pane zviri kufamba here ipapo
takaendesa ndinorangarira pachitwa 2023 budget takaendesa zvichene izvozvo kune maorganizationwo vaimiririra kuti vasvitsewo kupariamend ikoko and tingangoti hapana hapo chati chaitwa but tichitarisira kuti zvinge zvichiitwa
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu
maita basa
manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Chibvongodze mudzimu vakavamba uye vachitungamira sangano realbinism Dare to Dream Initiative vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chino zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichitarisa zvinhu zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo iko zvino tochienda kuna Tananoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. vatereri muchaziva here mubvunzo wesundirapera uyu
pa studio 7 inendinepwa mazanja family ndoda kubvunza kuti zvoni vanhu vakafa kudhara dzaiva hama dzedu tinozogona here kusangana nazo kudenga ndepanemubvunzo wangu mukuru ndinoda kuti ndibatsirwe ipapo sezvo redhiyo yedu studio 7 ichititipei mubvunzo ndinoda kubatsirwa ipapo.
Nhasi umwe mutereri anoti anodawo kupa tsananguro yake pamusoro penyaya iyi. Makadiniko? Taurai henyu tinzwe mukoma.
Kazivai vahwande, ini ndinoitwa Tsvaimo Mwari yapo. Ndinoda kupindurawo mubvunzo uyo wabvunzwa naavo vati vakafa hama dzedu dzinenge dzakafa tinogona kuzosangana nadzo futi here. Ndinoona Reverend vakapindura semapindurira vakafunga, nekuti iro rugwaro riripo runonyatsotsanangura chokwadi zviri pachena. Tikavhura bhuku yedu kuna vakorinde vekutanga pa15:35 ngandiverenge munyatsonzwisisa. Inoda kupindura mubvunzo zvakanaka, mubvunzo wekuti vakafa tinosangana navo here kudenga panyama panyama tinyatsokuti uhu ndi mai vedu kana uyu munin'ina kana kuti uyu mudzimai. Saka inoti 15:35 asi mumwe ungati vakafa vangagomutswa seiko, vachauya nemuviri wakaita sei? Ndo pane nyaya yedu. Then mhinduro yakapindurwa napauro akati pa36 iwe benzi, icho chaunodzvara hachimeri kana chisingafi. Chaunodzvara haudzvari muviri uchazovapo, asi unodzvara tsanga bedzi, kana yamapfunde kana yezvimwe. Kwati uri kufananidza kuti tsanga ndo yonodzvara, chakangofanana nekuti kana chiri chibagwe unokande chimhunzi chebagwe pasi, mumhunzi ichocho ndo tsanga yatotaurwa. Then mamerero ichazoita haimeri ichingobudisa tsanga iya kunze, asi kuti inomera nemashizha akatoita green. Ngandiende mberi, ndisaita sekuikanganisira nokuti ndirududzira zviri mberi. Asi Mwari unoipa muviri napaanoda napo, nembeu imwe neimwe muviri wayo. Nyama yose hainzi nyama imwe, asi imwe ndevanhu, imwe inyama yemhuka, imwe inyama yeshiri, imwe ndehove. Kune muviri yokudenga, kune miviri yenyika, asi kubwinya kwokudenga ndokumwe, nokwenyika ndokumwe, nokubwinya kwezuva ndokumwe, nokubwinya kwemwedzi ndokumwe, nokubwinya kwenyenyedzi ndokumwe, nokuti nyenyedzi imwe haifanani neimwe nyenyedzi pakubwinya. Ndizvo zvakaitawo kumuka kuna vakafa. Muviri inodzvarwa pakuora, unodzvarwa pakuora, unomutswa pakusaora. Saka muviri wetinawo uyu unodzvariwa, kutofa wofutirwa kwekwe ndo kunonzi kutodzvariwa kwacho. Kana uchinge wadzvariwa saizvozvo, uri kunzi muviri waunenge wadzvara hausiwo unomera, nokuti chiri mukati, mweya wamwari uri mukati ndio unobuda. Mwari unonzi zvimaverengere yataitapa tikanzwisisa, Mwari unopa muviri nepaanoda napo. Akaenzanisa nechibage, tinochiise pasi, chakubuda chinobuda chikata akamuti kegirini, kotokura yata imwe mbeu yetisinganzwisisi. Nemiti ndizvo zvimwe chete, panodo nemhunzi zvichimera. Ndokumuka kuvakafa kwakangofanana naizvozvo. Mwari unozope muviri nepaanoda napo, ndo resurrection. Andofunga ndapindura zvamunonyatsonzwisisa. Hanzi muviri unodzvarirwa pakuora, kuti wedu wetinawo ndewenyama unoora, unozomuka pakusavora. Kusavora zvoreva kuti chinhu chisingafi. Muviri watenge tapuwawo kudenga hauchina rufu. Andofunga ndapindure zvinonyatsonzwisisa.
Tinotenda mukoma Tsvaimo Mwari yapo nekutipawo maonero enyu, tinotenda zvikuru. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu kuwhatsapp namba dzechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini wenyu Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Nyaya yekurambidzwa kwemuimbi Winky D kuimba kuchitungwiza nezuro Maneru nemapurisa iri kushorwa zvakawanda nevana veZimbabwe vari kunyora pamadande mutande akasiyana siyana akaita seTwitter neFacebook. Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti inzwe kuti sei mapurisa akatora dano rekurambidza Winky D kuimba asi vose vanga vasingadaire nhare mbozha dzavo. Asi vachinyora pamadande mutande akaita seTwitter vari kushora vanosanganisa vaimbova makurukota ehurumende vanoti vaDavid Coulthard avo vaive gurukota rezvemitambo netsika uyewo vaimbova gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo avo vari muupoteri kuKenya nemiriri weNorton mudare reparamende asina bato raanoshanda naro vatemba Muliswa. Iko zvino regai timbonzwe kamwe kambo kubva kuna Winky D na Enzo Ishao kanonzi Sheka kari padamba refu rake rinonzi Yureka iro rakonzera bopoto munyika.
Sheka, sheka, sheka yaka sheka yaka sheka. Sheka, sheka. Jano, binga ya imbozi kaira pato nazi bati yaka sheka. Sheka yaka sheka yaka sheka. Andisi kufeka cheka mcheko yaka peka. Sheka yaka sheka yaka sheka. Aiva mawara vati rola nezvibora. Sheka yaka sheka yaka sheka. Nasi ndamstoka maskriti ya muna zwa maona. Sheka yaka sheka yaka sheka. Binga yanga irimbada. Shaka zomba muka irikati. Ya sheka sheka ya sheka. Taka tozo gera guzeroko. Iri kungo bata goti. Ya sheka sheka ya sheka. Yanga iri yema bendi. Nazi baku tiri nyange pendi. Ya sheka sheka ya sheka. Haizi zili masenzi.
Nako kambo sheka kubva kuna Winky D na Enzo Eshao pa damba refu rinonzi Yureka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC roparura humwe urongwa hwekuenda kuvanhu kunovanyoresa kuti vavhote. Asi sangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira rega reZESIN rinoti nguva yemazuva gumi yekuita izvi haikwani. Nyaya yekurambidzwa kwemuimbi Winky D kuimba kuchitungwiza nemapurisa yosvorwa nevakawanda munyika. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murave zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gates Dube munaudze isindebele.